Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 8/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vofane chirwere cheCovid-19 munyika nezuro vamwe zana nemakumi maviri vachibatwa nechirwere ichi. Mutevedzeri vomutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga voenda kunorapwa kunze kwenyika. Mudzimai wavari kunetsana naye amai Mary Chiwenga vachimirawo pamberi pedare mangwana kuti vatenderwewo kunorapwa kunze. Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden votariswa kudoma retired General Lloyd Austin kuti vave munhu mutema wekutanga kuva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Mamwe makanzura eMDC Alliance kumasvingo cheGuti neShinoi wodzingwa basa nebato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro kuHarare, Bulawayo nemasvingo. Vanhu vafane chirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 294. Vanhu zana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vasina nhoroondo yekubuda munyika. Dunhu reMatabeleland North ndiro rine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanove makumi manomwe nevana. Bulawayo ine makumi matatu nevaviri, Midlands gumi uye mumwe chete kumasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru gumi nemazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 10,839. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 8,972. Mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 1573. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezvina zvine zana rimwe chete kana kuti 54,100. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 67,700,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 283,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 14.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vanodarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million. Zvichakadaro, Britain yatanga nhasi kubaya vanhu nhomba yeCovid-19 uye America yave kutarisirwawo kutanga sezvo bazi reFood and Drug Administration ratambira mushonga wePfizer kuti uchitanga kubayiwa vanhu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakaendeswa kuChina kunorapwa panguva iyo mudzimai wavo uyo vavari kurambana naye ari kutadza kubuda kunze kwenyika kuti anorapwa sezvo akatorerwa pasipoti nedare. Muzvinafundo Amon Murwira ndo vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano kutsiva vaChiwenga. Zvichakadai, dare repamusoro rapa meya weHarare vaJacob Mafume mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuita uori mukanzuro yeHarare. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi zvizere.
Bepa nhau repaindanet Resim Live rinoti vaChiwenga vakaendeswa kuChina kunorapwa. Kunyange hazvo mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza bepa nhau iri kuti vaChiwenga vakabuda munyika kunoita basa renyika. Asi vaCharamba havana kutaura nyika yakaenda vaChiwenga uye kunodii chaizvo. Pataedza kuvabata parunhare, vaCharamba vanga vasiri kudaira. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavelas Kumalo, vati kuenda kwaita vaChiwenga kuChina kunorapwa hakuratidzi utungamiri hwakanaka, sezvo vaChiwenga vakamboti hapana mukuru mukuru muhurumende achaenda kunorapwa kunze kwenyika achishandisa mari yenyika. Nechinzvimbo chavainacho muhurumende, vaChiwenga vanorapiswa nehurumende.
Saka ivo kana vasingavimbi nezveutano zvemuno munyika, vasingavimbi nema health facilities atinawo muno munyika, asi ivo vari gurukota rezveutano zvakare vari mutedzeri wemutungamiri wenyika, zvinhu zvinogumburisa zvikurusa, zvinhu zvakare zvinoshoresa ino nyika, zvinhu zvakare zvinotsamwisa isu semaZimbabweans.
Kuenda kwavaChiwenga kuChina kunorapwa kunouya apo mudzimai wavo uyo wavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa vari kutadza kubuda munyika kuti vanorapwa sezvo pasipoti yavo yakatorwa nedare. Muzvare Mubayiwa vakakumbira dare repamusoro svondo rapera kuti vadzoserwe pasipoti yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vati nyaya iyi ichapinda mudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro pachikumbiro chamuzvare Mubayiwa avo vakaenda kudare svondo rapera vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti meya weHarare vaJacob Mafume vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori mukanzuro yeHarare. Mutongi wedare iri vaBenjamin Chikowero vati dare ramajistrate rakakanganisa parakanyima vaMafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso richiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi pamwe nehumbo huri kudiwa nemapurisa huri kumahofisi ekanzuru. VaChikowero vati vaMafume vanofanira kuonekwa semunhu asina mhosva kudzamara vabatwa nenyaya pamhosva yavari kupomerwa. Gweta ravaMafume vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Zvaturwa nedare zvanzi ivo vanofanira kupa mari yechibatiso kuna mabharani wemagistrate court unoitanisa kuita 30,000 Zimbabwean dollars. Vanzi ivo vasa interfere nemawitnesses, vakanzi ivo varambe vachigara pamusha wavo kusvika nyaya iyi yapera. Vozopawo gwaro ravo rokufambisa iyonzi pachirungu passport kuna mabharani wedare remagistrate court.
Vankomo vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti vaMafume vangadai vasina kumbogara vanyimwa mukano wokutongo vachibva kumba kwavo.
Mutongo uyu ndinokutambira chandinokurokotedza ndijaji wayakoti akwanisa kutsanangura kodzero dzomusungwa, asi ndinoti zvinhu izvi zvaifanira kunge zvakaitika kudare redzimhosva rezasi. Zvisinei tinokorokotedza dare reHigh Court raona zvakakodzera pabumbiro romutemo kuti vaMafume meya weHarare vanga vachikururwa vachikwanisa kuzotongwa vachibva kunze.
Pane vanhu vakawanda vasungwa munguva pfupi yadarika vachipomerwa mhosva dzeuori mumakanzuro akawanda anotongwa neMDC vanosanganisira vaMafume, meya wedhorobha reChitungwi Zavalove Moh Maiko, vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba nevamwe. Asi nekune rumwe rutivi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakataura kuti hurumende yavo ichasunga wese achawanikwa achiita zveuori. Kunyange hazvo vamwe vari kutevera zviri kuitika mukusungwa kwemakanzuro aeMDC vachiti kusungwa kwavo kuri kuratidza kuti izvi zvave zvematongerwo enyika sezvo vamwe vari muhurumende vari kufungidzirwa kuti vari kuita uori vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Batore MDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nasira dzinga makanzura mana kumasvingo, matatu kuchegutu uye mashanu kuchinoyi, kusanganisira umeya wedhorobha iri vaDrake Makumbi vachinzi vanotsigira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvematunhu vaJulai moyo vatumira tsamba kuna vana mabharano emaguta aya vachiti makanzura mana kumasvingo uye matatu kuchinhoi vainge vadzingwa mabasa. Mumasvingo makanzera anoti vaGodfrey Kuraone veward 4, vaDaniel Mberi Kunashe veward 5, vaRichard Msekiwa veward 7 pamwe navatatusenga Vembo veward 3 vazivisa kuti vasisiri vamiriri vevagari munharaunda dzavo. Kuchinoi makanzura matatu anoti vaEdward Dzeka veward 9, amai Alice Kutlande veward 11 uye vaRides Machekera veward 2 vambomiswawo basa neMDCT. Kanzila Mberi Kunashe vemumasvingo vaudza Studio 7 kuti vatumirwa tsamba nhasi namabharano vemasvingo vaEdward Mukaratirwa iyo yabva kuna vamoyo.
Ndagamuchira tsamba kubva kuna town clerk wekuta remasvingo anwa Edward Mukaratirwa yakabva kuna minister waJulai Moyo iyo iri kundiyambira kuti ndarikoliwa na Monzora na Kupe avo vanoziti ndivo vebato reMDC. Tisingazikani kuti zvakabva kupi nokuti chinhu chose chinobva kuvanhu ndochine simba, asi zvisinei izvo takazvimiririra takazvitarisira.
Amai Kupe nebato reMDC vari kushandisa simba ravakapuwa ndare repamusoro rekuti ndivo mutungamiri weMDCT mushure mekupatsanurana navachamisa vachirwira utungamiriri kubva pakashaya vaimbo vamutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mabharani vemasvingo vamukaratirwa varamba kutaura nezvenyaya iyi, asi vamoyo mutsamba yavo vati vanopuwa simba nechikamu chebumbiro remutemo chemazana maviri nemakumi manomwe nemasere 278 pamwe nechikamu zana nemakumi maviri nepfumbamwe 129 chinoti kana munhu adzingwa kubato rake chigaro chinosara chisina munhu. Kudzingwa kwemakanzura nebato reMDCT hakusi kufadza vagari avo vari kuti ndivo vakasarudza vamiriri vavanoda nekudaro vanofanira kunge vane chekuita pakuvamisa mabasa. Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kudzinga kuri kuitwa makanzura akasarudzwa nevagari kunokanganisa basa rekanzuru.
Mapato ezvematongero enyika hafaniri kunge achidzinga makansela anenge akasarudzwa nevanhu kuti vavamiririre. Izvi zviri kuaffecta service delivery nokuti iko zvinova makansela atobviswa patosara magepu, hapachina vachakwanisa kumirira vanhu mukansel nokuti vanhu vatobvisiwa.
Mashoko aya atsinirwa nemutauriri weMDC Alliance mumasvingo vaDerek Charamba.
Isu seMDC Alliance Mashingo Province tashamisika zvikuru nokudzingwa kwaitwa makanzelas eMDC Alliance nebato ratokosani kuperonza MDCT, asi ivo vakasarudzwa nevanhu veMDC Alliance. Zvino zvinotikashamadza asi kuti tozva dishiri nemuriro haiuregi. Varipa vane aproject yavo vanoita yakuta frustrate the people's project, but kuti tiramba tichingova nevanhu kusvika tasvika pane imwe election.
Mutevedzeri wemutauriri weMDCT vatapiwa mashakata vati havakwanisi kutipa pfungwa dzavo nekuti vanga vari muparamende uye vavimbisa kuzotibata asi vazokundikana. Asi kansela Kuraone vati vacharamba vakatsigira vachamisa.
Saka ini ndicharamba ndakamira nevagari vakavhotera MDC Alliance. Izvi zvanava munzura zvokuda kuti manikidzira kuti tiva chinhu chavo chisina maturo. Isu hatisi kuzotsuduruka, hatisi kuzovhunduka nokudzingwa hatina kuenda kukanzuro kundoita zvisina maturo, asi takaenda kundomirira vagari. Vagari ndo vakativhotera seMDC Alliance. Naizvozvo ticharamba takamira navo, hativasii hativatizi.
Bato reMDC rakadzinga makansela akawanda pamwe nenhengo dzeparamende munyika yose richivapomera mhosva yekuramba kuenda kubandiko ravo kunyange vakawanda varamba vakatsika madziro. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vanhu vakaremara vanoti havasi kufara neurongwa hwebhajeti renyika regore ra2021 wakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube. Vakaremara vakapiwa mamiriyoni zana nemakumi mana emadhora pasi pebazi rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vanotungamirira sangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti mari yakapiwa vakaremara mubhajeti haikwani zvachose.
Vakapindara nenzara yakaomarara panguva yeCovid nekuda kwokushaya. Vazhinji havasi pamabasa, vanotengesa mudhorobha. Asi nokuda kwokuti munhu wakanga wakungogara pamba pasina zvauri kuita, rakave dambudziko rokuti kana pari zvino awane income yokuti dai ndawana imari ndatanga zvekare kuhodha sezvandaita ndichitengesa zvinhu zviri kugozha.
VaThomas Muchadenyika vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro. Vanoti hurumende yaifanira kupa mari inoita kuti vakaremara vakawanda kunyanya vekumaruwa vawane zvikwanisiro.
140 million ishoma kwazvaikwani nyaya kuti zvokufambisa zvavo madondoro mahulucheya yekufambisa kana vanoverinda kuzvikoro vanoita zvokufambisa izvi matsvimbo dzakufambisa navanhu vasingaoni nezvokunzwisa zvokuita vasinganzwi vaya kuti vanzwe maitiro kuti mahearing aids nemafuta okuzora kuna vaya vane rarama neusope.
Madzimai akapiwa mamiriyoni mazana makumi matatu nechidimbu chemadhora. Vechidiki vakapiwa mari imwe cheteyo yekuti vavambe mabhizimusi avo. Baba David Murambwi, avo vane cerebral palsy, vanoti vakaremara vaifanira kuyeukwawo panyaya yemabhizimusi.
Itesemzve kuti vakaremara havakontribhuti anything in the country, yet kune vanhu vari nekepebhiriti yekuunza zvishanduko munyika despite the fact yekuti akaremara. Saka hurumende inofanira kubatanisa futi ipapo.
Izvi zvinotsigirwa nevanomiririra vakaremara musenate vaWatson Kupe.
Chinoonekwa sokunge chakakanganiwa navamutuli ndechokuti vaise parutivi mari inozikana kuti iyi ndeyekuti vanhu vakaremara vavambe mabhizinesi. Takatopfuura panyaya yokupota tichisandiro pasi kuti kandai apa. Vazhinji vana ruzivo vakabva kumakoreges vanokwanisa kuvambawo mabhizinesi avo.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti makore apfuura hurumende yanga ichipa mari shoma kune vakaremara, asi izvi zviri kuenda zvichigadziriswa.
Gore rino nebhajeti raro ndinoda kuti ndibvume kuti mari yakanga yakaiswa kuvanorarama neurema yanga iri shoma. Ichi chidzidzo chatakatoona. Gore riri kutevera iri takaita chisungo chokuti mari inoenda pamaprograms evanhu vanorarama neurema inofanira kuti iwande.
VaMavhima vanoti vemhuri nemasangano evakaremara vanofanira kushanda pamwe chete nehurumende kuumba dura rekuziva huwandu hwevakaremara munyika kuitira kuti vanyatsobatsirwa zvakanaka.
Tikange tiine database tichiziva kuti vanhu vangani, urema hwavena hwakamira sei, zvavanoda kuti vabatsirwe zvakadii, zvinotibatsira kuti paprogramming yedu tizive kuti gore rino tichada mari yakati. Kana zvakwanisika kuti tiwane mari yose yatinoda, toenda kunobatsira vanhu ivavo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Tichiri panyaya iyi, mamwe masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti chirongwa chelockdown chakavakanganisa zvikuru sezvo vasisakwanisi kushanda uye vachisangana nemhirizhonga mudzimba. Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Samantha Sivanda vesangano reSigns of Hope Trust.
Vanhu vane madisabilities vanyatsoona kuoma kweupenyu panguva ino yeCovid. Vazhinji vacho havana mabhizinesi akarejestwa. takaona kuti first thing zvichitaura nyaya yelockdown kana ari mavendors akatodzingwa mutown vanhu vane madisabilities kana kuti vane hurema vakawanda vachishaya chikafu vachishaya mari patakanzi vanhu vari kudzopiwa mari nehurumende mari iyi yakanonoka 2 yange iri shoma 3 pampasina kana database yange iripo yakatotanga kungocollect which means kuti munhu anga asina that information kuti takunyoresa mazita akatojambwa nechirongwa
tobotarisa statement rakabva kuburitswa nesangano reUnited Nations vanhu vanorarama neurema hanzi vakarasikirwa nemari zhinji hanzi nyaya yeaccess to healthcare iri kunetsa zvekare uyezve nyaya yekuwana ruzivo pamusoro pezvechirwere ichi checovid-19 zviri kunetsa bvavatarisawo zvekare nyaya yegender based violence statement iri munoro
tinoda kutsinira panyaya yeinformation zveshuwa information yakauya yecovid-19 yange isiri kunyatsosvika pane vanhu vese vanhu vane madisabilities vakarasikirwa zvikuru neinformation chimwe chandiri kuda kutaura inyaya yemhirizhonga mudzimba yes makeses akakwira ukaona vamwe vana vaitoenda kuchikoro oona kuti kana ari kuchikoro ikoko zvitori nani because anenge asiri kushungurudzwa panyaya yePPE apa pane nyaya because pane vamwe vane cerebral palsy mwana iyeye ukatomupa maski ka haitomboite maski pakuzotsvaga maalternatives apa I remember nchitarisa maprize emaface shields kazvaidhura access also means it should be you should be able to get it and at a cheap price as well but maprize aya they weren't friendly considering kuti tiri kuti mafamilies ane munhu ane disability ari poor saka takaona kuti the things weren't accessible
havanga vari muzvare Samantha Sivanda vesangano reSigns of Hope Trust vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7 Pane urongwa hwekuti vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vachatoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vanhu vasina kuungana paWashington Mall muguta reWashington DC sezvinoitwa makore ose nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checoronavirus. Urongwa uhwu hunonzi huchaitwa padande mutande kana kuti virtual inauguration. VaBiden vanenge vachitora mhiko semutungamiri wenyika yeAmerica wechima46. VaBiden nevamwe vanyarikani vashoma-shoma nevamwe vanhu vashoma vachatora mhiko pamberi pemukova wedare reparamende. Vachatora mhiko pamberi pemukova wedare reparamende kana kuti Congress sechigariro vozofamba nemugwagwa wePennsylvania Avenue kuenda kumuzinda weWhite House. Gadziriro yeurongwa uhu yatotanga muWashington DC pachiswa zvivakwa zvakasiyana-siyana. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump havasati vatenda kuti vakakundwa sarudzo uye vamwe vanoti vacharegedza kuenda panenge pachitoreswa mhiko vaBiden inovatsika inoremekedzwa pakutambidzanwa kwemasimba muAmerica. VaTrump vari kufungidzirwa kuti vachaita musangano neveruzhinji musi uyu nechinangwa chekuda kutotanga gadziriro yekukwikwidzazve musarudzo dzemuna 2024. Zvichakadaro vaBiden vari kutariswa kudoma vaive mukuru wemauto vari pamudyandigere retired US Army General Lloyd Austin kuti vaive munhu mutema wekutanga muAmerica kuva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muGhana mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika nenhengo dzedare reparamende dzakapera nezuro manheru. Zvakabuda musarudzo zviri kutarisirwa kutanga kuburiswa nhasi. Pane makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika vanana Akufo Addo vebato renew patriotic party nevaive mutungamiri wenyika iyi vajohn mahama venational democratic congress party. Aka ndike chitatu varume ava vachikwikwidzana. Nyaya Nyanzvi dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemutengo wemafuta edhiziri neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA mukupera kwesvondo kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwirewo, sezvo dhiziri chiri chimwe chezvinhu zvakakosha mukufambiswa kwemabasa. Imwe yenyanzvi idzi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mutengo wedhiziri wakakwidzwa zvichibva pakukwidzwa kwakaitwa mutero wekupinzwa kwedhiziri munyika negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mubhajeti ravo ra-2021 ravakaparura mwedzi wapera.
Mutengo wemafuta edhiziri wakwidzwa zvichibva mukukwidzwa kwakaitwa excise duty yedhiziri pa 2021 national budget akaparwa na minister of finance Professor Mthuli Ncube wakakwidza excise duty yedhiziri ne 5 cents from 25 US cents per liter kusvika pa 30 cents per liter. Zvichaitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu zvakawanda inge ichikwirawo, nekuti mafuta edhiziri anoshandiswa mukugadzirwa kwezvinhu zvakawanda, even mukufamba chaimo michovha, mabhazi.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro pamwe nevanoita zvekutenga nekutengesa reZimbabwe Confederation of Retailers vaDanford Mutashu.
Pose panokwira mutengo wedhiziri nepeturu, tinotarisira kuti zvinhu zvinokwanisa kunge zvichizokwirawo nekuda kwokuti zvinhu pazvinogadzirwa zvine kwakawanda kwazvinofanira kuenda zvichitakurwa nemarori nedzimotokari dzakasiyana-siyana. Uyewo tinotarisa kuti peturu nedhiziri zvinokwanisa kutsimbirira kufamba kwakanaka kwemabhizimusi kana mitengo yacho usina kuterama.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti dambudziko nderekuti kukwira kwezvinhu zvose kunorasirwa kumushandi pamwe nevarombo, zvekuti zvimwe zvacho zvinozokwidzwa mitengo zvakaita senyama nezvimwe zvekudya, uyewo mari dzinobhadharwa pamatolgate zvatokwidzwa zvakanyanya, asi mari inotambirwa nemushandi isina kukwidzwa.
Tinoziva kuti pese panokwira mafuta ekufambisa dhiziri kana petrol, vashandi ndivo vanonyanya kutsimbirirwa. Neruzhinji rwenyika varombo ndivo vanotambudzika, nokuti mitengo mizhinji ichakwira zvichienderana nokukwira kwaita mafuta, uyezve zvimwe zvinobva zvakwira zvakanyanyisa kupfuura kunyange kukwira kwaita mafuta ikoko. Saka inhamo yatatarisana nayo.
VaMutashu vanoti sana muzvinazvitoro vari kunyunyuta uye vachada kunzwisisa kubva kuhurumende kuti sei mutengo wedhiziri wakwira, izvo zvinhu zvanga zvakagadzikana zvichitevera kuparurwa kwomusika wekutengeswa kwemari yekunze.
Mukatarisa chinangwa chekukwidza mutengo wedhiziri waitwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority veZERA, kunonyunyutisa. Uyewo tichada kuti vanga vachitsanangurira nyika kuti chikonzero ndechipi vakwidza mafuta edhiziri panguva ino musika wanga wakaterama.
Asi gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vanoti vane zvinyunyuto vanoziva nzira dzekusvitsa nazvo zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Vazhemu vanoti kukwira kwemutengo wedhiziri kwakakonzerwawo nekukwira kwemitero.
Iwo kana vachinge vaine masubmissions avanenge vachida kuti vaite approach, kune nzira dzakawanda dzavanoda kuti vaite visit, but mataxis ndo akakwira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kana mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira zvichaita kuti hondo yegurukota rezvemari vaMutuli Ncube yekurwisana neinflation ishaye basa.
Shuviro neshungu dzavaNcube dziya dzekuti inflation inge ichidzika dzinokwanisa kuzoramba dzingori shuviro netarisiro, nekuti kukwira kwemutengo ndokunokwidza yatingati inflation. Zoreva kuti kurwisa kwavari kuda kuita inflation kunenge kwakutorwisawo nehondo yemuseve pachida zvigwagwagwa nepfuti dzine simba.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakakwidza mutengo wemafuta edhiziri nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana, kubva padhora rimwe chete rekuAmerica parita kuenda padhora nemasendi gumi nemapfumbamwe parita kutanga musi wa5 mwedzi uno. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCovid-19 munyika, tichitarisawo zvakare nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu panguva iyo pasi rose rakatarisira kucherechedzwa kwezuva reHuman Rights Day musi wa10 zvita panoperawo mazuva gumi nematanhatu akatarwa neUnited Nations ekukurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga mudzimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.